Ichokwadi baba. Nasi uno maona MDC kumira iri muZimbabwe ichitaurawo ichiti haisi kuda kuaccepta mabond notes. MDC as a party yakamirira ruzhinji rweZimbabwe as well. Ende takamira takadaro tiri kuti mabond notes aya ari kuda ari retrogressive, ari kuda kutidzorera kuna 2008 takaona mabondi waya achiuya achishaya basi. Ine ndo zvatatarisana nazvo zvakare. Saka isusu tiri kuti as MDC hatisi kuaccepta mabond notes aya. Ende tinoda kutora mukana iwoyu wekuti titorimira zvakasimba tiri against Mugabe nerogue regime yake, tichida kushoropodza zvakare any mutemo waangade kuunza wekuti udzanyirire mahuman rights edu, nekuti ndo zviri kutoitika, vari kutotidzanyirira mahuman rights edu.
Tinonzwa kuti mune urongwa hwekuratidzira, hwakamira sei urongwa uhu uye chii chamunee muchiratidzira?
Kuratidzira kutagara tiri kuratidzira against this government. Ende hatisi kuzomira. Isusu tichiratidzira tiri kuno kumhiri kwemakungwa, tiri kuona zviri kupa motivation yakanyanya kune hama dzedu dziri kumusha. Ende tiri kuda kuti tirambe tichidaro, nekuti tiri kutaura tine one voice yekuti hatichada, nekuti iyi government yakundikana. Ndofunga nyangwe nemi munobvumirana neni ipapo. Vaisa mitemo yakasiyana-siyana, vakundikana. Saka isusu tiri kuti aiwaka, zvekuti murambe muchiita back and forth muchiti maunza bond pano mazounza chino, trial and error politics hatichada. Tikuda government inomirira vanhu, government inoziya kwayakananga, government isiri corrupt. Saka zvakamira kudaro, mademonstrations edu ari kuramba achiendera mberi. Ende takatarisana kuti paweekend pa Saturday iri kuteera, tinenge tichitaura kuti tiri muno muLondon tichisapotana nevari kumusha kuti hatisi kurida bond note. Ngavagare naro.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwekuratidzira ihwohwu vamutero?
Ichokwadi baba. Pakuratidzira kwatiri kuita uku, tiri kushandawo namamwe mapato anenge ana this flag muno muLondon and UK. Tiri kushanda nemapato anenge ana Tajamuka ivava, ana Rufaro Kaseke tiri kushanda navo pamwe chete, nana Tsanozilai tiri kushanda navo pamwe chete pakubatsirana kuti tiite mademonstrations edu. Nekuti nyaya iripo inyaya yekuti tiite kuti tispread awareness, vanhu vange vachiziva kuti zvii zviri kuitika. Nekuti kune vamwe vanhu vari kumamisha vanoda kuti vazive kuti zvii zviri kuitika pazvii zviri kuitika munyika medu. Ende isusu ticharamba tichikurudzira kuti mashoko akadaro ngaaramba achifambiswa, sekufambisa kunongoita Studio 7 mashoko ekuti vanhu vazive zviri kuitika munyika mavo. Mamwe mapato atiri kusanda nawo human rights organizations, pane imwe yatiri kushanda nayo zvakanyanya mazano inonzi Zimbabwe Human Rights Organization, ZHRO. Iri bezi muno muLondon zvakare. Saka ana ZHRO neZimvigil UK ndo rimwe bato ratiri kushanda naro vanomirirawo mahuman rights evanhu vari kuZimbabwe. Tozotione vanamhoriya vana Tajamuka nana Thisflega.
Asika vamutero, vamwe vangada kuziva kuti imi muri kuramba kutambira bond note iri sei, tichotoona kuti riri kutopa mari kune vanenge vatumira mari kumusha vari mudiaspora.
Reason yakanyanyisa yandiroda kuti yatiri kurambira bond note iri kunyanya vari kuno kudiaspora. Bond note ukaritumira kumba vari kuda kuita incentive yekuti munhu achitora mari yake anotora riri bond note, vobva vamupa pamari remittance yake yatora vomupa an extra 5% yebond note. Zvazviri kureva apa zviri kungoreva kuti munhu achitumira mari yake kumba, government iri kutora hard currency yochipa vanhu bond note. If fraud iri pachena, hapana fraud inopfuura ipapa. This is the same situation yatanga tiri 2008 vacho, government ichipa vanhu mapepa ichitora hard currency. That same money iyoyo ndo yavari kuzoshandisa zvakare kuti vachisponsor suppression yemahuman rights edu. Isusu tichizoramba kuti mavoice edu achizoramba kuti achinge achibuda, vaakutishandisa mari idzodzodzo vachitidzvanyirira. Because hard currency iyo inokwanisa kuita kuti vatenge zvese zvavanoda. I believe makaona recently vakatenga mota dzakati o dzemapurisa kubva kuSouth Africa. Hard currency iyoyo vari kuishandisa to their advantage. And the end result is isusu ordinary people tichasuffer because they will have the means to oppress us further. Tiri kuramba nenyaya iyoyo.